Ningabe lichone njani namhlanje olamukela ku Studio 7 ngenjabulo. Yimi uzithandekile Mhlanga kuhlelo lwethu olweni Live Talk Women's Round Table.
And I'm Praxidus Jeremiah, broadcasting from my home in Upper Marlboro in Maryland.
Yes, PJ, because of COVID-19, yes, we are broadcasting from our homes this Thursday, November the 18th, 2021. Today we'll be looking at COVID-19 and related issues, projects are done by women during this COVID-19. As we see that COVID is affecting almost every aspect of people's lives these days. So women have various programs where they assist each other and their communities. And speaking of COVID-19, the Minister of Health says as of yesterday, there are 133,500 confirmed cases, you know, since the outbreak of the COVID-19 last year, with 128,300 recoveries. PJ.
And there are about 4,699 deaths so far ever since this outbreak, the pandemic came to Zimbabwe in 2020 in March. To date, as you said, there's a total day of 3.5 million people who have been vaccinated against the COVID-19. And this figure also includes about 2.7 million who got their first and second jabs.
As it is,
government of Zimbabwe had planned from the onset that it wishes to vaccinate about 10 million people by the end of the year, or 60% of the population, in order to reach the target of herd immunity.
Yes, PJ, and we also realize that there have been 52 new cases reported yesterday alone, and they are all local cases and one death. And we have seen that the ministry is saying that they are preparing all they have to fight this pandemic with various programs being done throughout the country. And talking of women's projects, we see that there are challenges in voter registration programs, there are challenges in securing food for their families, and so forth. So we'll be having some of the experts who look into these issues and tell us what they are doing, including the ordinary women in the communities, on how they are surviving during this COVID-19. Yebo ke kulabo abasanda ukusixhuma namhlanje ke kungulwezi 18, 2021. Luhlelo lethu phela lwansuku lamaviki wonke olwe Live Talk Women's Round Table. Namhlanje nje siyabe sixoxa ngokuphathelane le COVID-19. Sikhangela njalo le nhlelo eziqhutshwa ngabesifazana ngalesi sikhathi. Phela siyanzelela ukuthi ugobhane le-COVID-19 lolu luthinta phose zonke izigaba zempilo yabantu, ukuthi umuntu uphila njani, uqhuba njani ibhizinisi yakhe, uwenzani, konke kungani kuthintekile nge-COVID-19. Njengoba phela kulabo lockdown lokunye okuningi-ningi okwenqabela ukuthi amabhizinisi nezinye inhlelo ziqhubeke njengakuqala. Siyabona ukuba sikhuluma nje uhulumende ukuthi ubhubhane lolu selokhu lwaqhamukayo, kulabantu abedlula amakhulu ayinkulungwane eyodwa, i-133,500 asebahlaselwa yileli gciwane selokhu lwaqhamukayo ngomnyaka odluleyo. Kodwa phakathi kwalabo bakhona phela abasilayo, abaningi labo abaphezu kwayo amakhulu ikhulu leli eliyinkulungwane eyodwa, i-128,300 abasilayo. Sikho ukuthi bonke labani sibaqambe kuqala bagula, hayi kuthi-ke kwabhubha abayi-4,600. Siyabona njalo ukuthi laba abanye sebahlatshwa ijekiseni yokwenqabela i-COVID-19 sebesedlula izigidi ezintathu, lengxenye yesigidi 3.5 million. Ngoba uhulumente uthi bengahlaba bebe baningi kuzenqabela ukumemetheka kwaleli gcikwane. Sibona njalo ukuthi sobula kwizolo ligabula bangamathumi amahlaya abahlaselwe yilo umkhuhlane kwabhubha oyedwa. Yikho ke siyabe sikucubungula lamhla, kodwa sizakhanyela njalo nokuningi okuphathelane labesifazane, ukuthinta abasifazana ngalesi sikhathi lizezwa ngokuqhubeka, ukuthi yikuphi lakuphi, ukuthi baqhuba njani amabhizinisi abo, bakuphikwini okubakhathaza empilweni zabo, balaziphi inhlelo, njalo bamelana njani le-COVID-19 le yona esihlasele kangaka. PJ.
Tinogamuchirai muchirongwa chedu chanhasi, chirongwa apo tinoti ngatikurukurei madzimai, Women's Round Table. Nhasi unowu muchirongwa muneini Praxedes Jeremiah, ndakamirira Marvelous Mhlanga Nyauye. Tichange tichibata nyaya dzakatsaukana dzine chekuita nemadzimai, zvingave zvavari kuita munharaunda dzavo, zvine chekuita neCOVID-19, zvine chekuita neupenyu hwavo, kuti vari kurarama zvakaita sei munharaunda dzavari. PaCOVID-19 bazi rezveutano rinotaura iro kuti nezuro pakunodoka kwezuva, pane vekuZimbabwe vanodarika zviuru zana 133,557 vakawanikwa vaine COVID-19 kubva chirwere ichi chakatanga gore rapera muna March. Asi uwandu hunosanganisira zviuru zana zvinodarika zana zvekare 128,371 vevanhu vakarwara neCOVID-19 necoronavirus, asi ndokubva varapwa vakapona. Pakaitawo zvekare zviuru zvinoda kusvika kuzviuru zvishanu 4,699 vakashayika nekuda kwechirwere ichochi cheCOVID-19. Asi hurumende yakabva yatorawo matanho yekuti inge ichibaya vanhu majekiseni ekuzvidzivirira kuchirwere ichochi. Izvizvi kubva pakatanga chirongwa ichi chekubaya vanhu majekiseni, pakatobayiwa vanhu vanodarika mamiriyoni matatu nechidimbu 3.5 million vakavaccinatewa kubva kuCOVID-19. Asi ndo vakabayiwa majekiseni ese ari maviri, first ne second jab, vanosvika ivo kumamiriyoni anoda kusvikawo matatu 2.7 million. Uyewo hurumende yeZimbabwe yakange yakaronga kuti izvo payakatanga chirongwa ichi chekubaya vanhu majekiseni inge ichizobaya vanhu vanosvika mamiriyoni gumi 10 million pakunosvika kumagumo kwegore rino iri, kana kuti chikamu chinoda kusvika makumi matanhatu 60% vange vakabayiwa nhomba dzese dziri mbiri kubva kusvika pana December wegore rino. Asi izvi hazvina kuzoitika hazvo, nekuti iko zvino izvi kukatarisa uwandu hwevanhu vari kuenda kunobayiwa majekiseni iwaya waderera zvikuru, nekutiwo uwandu hwevanhu vari kubatwa nechirwere ichi waderawo. Ameno pamwe nekuuya kwekisimusi negoredzva reholiday vanhu vazhinji vachange vachibva kumativi mana enyika, kana kuti kumativi mana enyika dzese kuti vachiuya kumusha kuKisimusi negoreidzva kuzotambira pamwe chete nemhuri, ndipo panowanzova neuwandu hwakawanda hwevanhu vanenge vachitapurirana chirwere ichi checoronavirus. Zvimwe pamwe vanhu vachadzokera kuenda kunobayiwa zvekare mumitsara yekuti vabayiwe majekiseni iwaya eCOVID-19. Uyewo izvezvi izvi kutaura kuno, veZimbabwe Council of Churches vari kutosangana kuti vange vachikurukura neongororo yavakaita kuti COVID-19 yakabata-bata sei vatendi vanoenda kumachechi echikristu. VeZimbabwe Council of Churches kana kuti Christian Church muZimbabwe yakabata-bata sei neCOVID-19. ndozvimwe zvizvirinyi zvatichange tichingokurukura nazvo uye tichadaidza madzimai vachange vachitatsanangurira nemararamiro avari kuita muupenyu hwavo. Esitandeii.
Yebo ke PJ, siyabonga ke lapho ke. We noticed that one of the other issues also affecting women and the youth is the voter registration challenges. They are saying that they cannot easily access the voting centers. Some are saying that because of their marital status, you know, because they've changed their documents, their husband's names and their maiden's names, those politics play into the voter registration exercise because their names will not be showing the names they previously used. And now to revert to the original or change to the new, it poses a challenge. But again, the ZEC says it is a new program beginning next month up to the 21st. Where they will be in communities, they actually go to the people in communities so that they can register to vote. PJ, before we get our other guest, we spoke to the election officers for MTC Alliance, Ellen Shiriyetenga, and she's explaining to us here how they are encouraging women, how they are encouraging the youth to register to vote during this ongoing exercise, because even before ZEC comes, we know that the voter registration is ongoing now, although people are saying there are very few centers and some they have to travel long distances. Let's hear what she has to say.
So we are engaging among organizations, among men, Agulala, Kanyida, Nengenda, Vazama, Yuta, Kanyida, Nengenda, Vazama, Zungu, Vota, Akanyida, Nengenda, Vazama, Mama, and that's Akanyida, Nengenda, Vazama, Community. When we vote our registration, they affect our own community, who are checking, they give our own community. So the organizations down that system is allowed, who is our Mapa, Vapa, Lumsa, Vapa, Ukraine, Mapa, Statistical Ukraine. I don't want to say you, but abantu babo bebanotisukuthi beyeregista ukuyavota nqabo ukuda ko-transport khonalapo.
Ungathi iziphi ingxaki elibhekana nazo maso kufika kwabesifazane?
Umama ezikhathini eziningi kule indaba le yokuthi umama uyathanda ngithi ebekhathile kungakho isifungo sesitshintsha kulekuvota zrole kuyabe kunebizo lelane lakudala engakathandi. Nama-organizations ukuthi khathesi sokuthi hambani ezonisisa izindaba zonke ibeeeaeeziaa ngoba le kusasa kuzazihlupha nasisesiya ku-election ngelanga lokuvota leso sahathina ibizo lakho esekuvota zoda lele loku-I_D card akusafanayo. Umama yibo abagcine ontaa, akulomunye umuntu ongakutshela ngokuthi yena mntu abantwana balale bengadlanga, abantwana ngenza umntwana esikolo atheza ungangisenze ayenzile ukuthi ukhangele mina lulo bangisele 18 ne-20 years ukhangele mina ukuthi ngiwusengele ukudla ngisengele ngempahla udubo lonke olabontanga ngomama onalo ukuthi sifikise umbiko wethu kubontanga siyakwanisa ukuhamba vaya umama mam wena ngohlala lomntana lo udubo uyala. So umama ngisozazama ukukhuluma lomntanakhe bebonisa ukuthi umntanakhe uyarejistra kubona and kuzaba le ndaba yenaleyo ukuthi ukuthi ngiyeregistra
Yes, the PJ we heard from Ellen Shiriyetenga of the MDC Alliance Elections Officer. She's talking about women challenges, not just MDC Alliance, but all women, saying that they are physically unable to walk long distances to register to vote. But as we have said before, ZEC says there is this voter registration bleed that will be that will start early next month up to the 21st, where it will actually go into the community so that people can register to vote. Yes, over to you, PJ.
My Ellen Shiriyetenga, vanova iri director vekubato reMDC Alliance vanoona nezvekuvhota vange vachitaura apo nerurimi rwendevele vachitaura nhunza tunzva nhamo dzavari kutya nhuna dzavari kusangana nadzo sevanhukadzi kuti vange vachiregister kuti vange vachinyoresa kuti vange vachizovhota mugore ra2023 musarudzo dziri kuitwa muna 2023. Vari kuti ivo veZEC veZimbabwe Elections Commission vakatanga chirongwa chekukurudzira vanhu vese kuti vange vachinyoresa kuti vange vachiwana kuvhota mugore ra2023. Asi vari kusangana nematambudziko akawanda wanda zvikuru sei kuvanhukadzi, yekuti pamwe vanenge vari kumabasa vanofamba nzendo dzakakura kuti vaende kunenge vachinoregister kuti vange vachivhota, uye zvinovawandira mabasa epamba, mabasa ekuti vange vachishanda nekuti vazongonoregister. Saka ivo sebato vakatotangawo chavo chirongwa chekukurudzirana madzimai ese, zvisingatsvaki kuti ndevebato iroro here kana kuti ndevevasiri vebato iroro, kuti vange vachinoregister kuti vazowanikwa vachizovhota vakawanda mugore ra2023, vasazosangana nenhuna dzekuti havanonzi havana kuregister kunge vachivhota, saka havana kodzero dzekuvhota kuti vavhotere munhu wavanenge vachida kuti ange achivatungamirira munyika yeZimbabwe. Ndanga ndiri kuedza kuti nditsvage mumwe munyarikano wedu anga achizotaura neichochi chirongwa chekuvhota, asi nhare dzekuZimbabwe dziri kuramba dzichinetsa. Asi iko zvino izvi ndina mai Maidei Ndlovu vari parunhare varoda kungotitaurirowo nezve matambudziko avasangana nawo muupenyu. Ivo mai Maidei vachatitaurira kuti zvavari chaizvo chaizvo, uye nhuna dzavo dzavainadzo dzakamira sei semunhu ari kurarama vari mungazvitaurire mega tokutambirai pachirongwa mai Maidei Ndlovu.
Kwazuwai, ndinotenda saizvo nokundiitambira pachirongwa. chakanaka kudai chinoita kuti wo zvinenge zvakatiremerawo mukati momwoyo yedu tinorerukirwa nyange zvakarema. Ini ndoitwa mudzinzi maidei Ndlovu, ndine mhuri yangu. Asi mukurarama kwangu muupenyu hwangu hwakamira hwakadai, ndakuti mudzimai, asi handina kutanga ndiri mudzimai, ndakatanga ndiri musikana nai. Asi kuti mukurarama kwangu ndandiri munhu anofarira kunge achidanana nemadzimai, inonzi iyoyo pachirungu iyo biosexual. Asi nokuda kwekodzero dzenyika yedu, mutemo yenyika yedu, purazi nemumhuri makuriro mararamiro, zvinhu zvanga zvakandiomera. Saka mbese munhu anga achingogara achingoshungurudzika asina zvokuti zvino ndingaite sei. Asi mukudaro imomo ndakadananawo nevarume sezvimweni zvimutemo kuti mukadzi anofanira kuroorwa nemurume. Ndakadanana nevarume vatatu vakasiyana, varume vatatu vakasiyana ivavo ndakaita vana. Asi mukudaro ikoko aiva nematambudziko ekungoshungurudzwa nekushungurudzwa svika zvakupera. Zvakadaro ndogara futi ndoedza futi kumanikidzira, handiona zviri kuramba, ndoedza futi vakaita vatatu vadaro. Ndovandaona kuti upenyu hwacho kutondiremera. Nyika yedu ino yeZimbabwe havabvumiri kuti munhukadzi uratidze zvaunonzwa kuti inini ndinofarira zvakati, mutemo uripo kuti haubvumirwe. So ndakazonge ndichingoendawo kumapuresha gutso wekutiwo ndizorodze pfungwa dzangu, ndisangane nevamwe vanenge vachitakudzana navo uchitaurawo nhunha dzako. Aiwa, ndikasanganawo nevanonge vane nhunha dzakafanana nedzangu. Asi chisharo mukudaro ipapo zvakare mumhuri futi vakangotanga vakuongorora kuti amai ava mafambiro avo avasinyatsomira zvakanaka, ndokubva vaita sei vachivaziziya. Ini ndobva ndakutya futi zvakare kuti maiwe ndakuzoongororwa kaonu kangu kaya kuti vange vachingonyimwa, vange vachingoona kuti munhu maitiro ake. Ndokubva ndazodanana futi nemumwe murume akazowechifo handi akabva azondipa chirwere icho chakai chemazuva anachonzi chaivhiki. Saka ndiri kushungurudzika kuti mararamiro kana iyo mafambiro acho unongochingowewe hausi munhu akasununguka, nekuti mukodzero dzako chechizvo munyika yekwedu utaure zvauri. Usununguko hatina, ende wadara nechirwere ichocho vanhu vanenge vakakuziva, vanhu vanenge vakutarisira pasi. Ende zvinezvi kutonge mumhuri mangu zvakandiremera, vakaremerwa neni. Handina kutambirika zvakanaka mumhuri, asi kungoti zvino ndangoti ndoita sei. Saka ndodambudziko ratinaro kuti ufare pamwe dai ndakanga ndichiitawo zvandaidawo nemwoyo wangu kuti ndokadadai pamwe ndanga ndisingasangane nematambudziko aya. So ndiwo matambudziko ariko ekuti nyika yekwedu haibvumire kuti tinge tichitsvagawo ichiwo mudzimai unotsvagawo mudzimai wake. Saka haya ndizvo zviri kundiremerawo nemishonga yedu yekuti uchizotora mishonga yachonawo uiwane mishonga yacho yakakwana. Ine mishonga yacho yatakapiwa takarwara nemakumbo, izvozvi ndito nedambudziko remakumbo anotorwadza nemapirisi achiwai. Saka ndoyo nhunha dzangu dzandinadzo kuti nyika yekwedu dai yatitoto mahuman rights wokuti tiitewo zvakanaka, tidanane nevanhu vatinodananawo navo.
Pamakabuda muchitaura kuti izvo zvekuti ndinge ndiri mukuroorwa ndichigara nemunhurume, vakazvitambira sei vemadzisangano emadzimai uye nevemhuri vakazvitambira sei?
Kumadzisangano edzi anomirira madzimai tuku ndokwataidzidziswa kodzero dzedu kuti unekodzero yekurarama zvaunoda, kunzwa zvaunonzwa mumirima kuti inini ndinoda zvakadai. Asi kana kukumhuru kuko ndiko kwakatooma, ndokwakazoita futi kuti imagine vakunge vakunyonga kuti unonuwira kamafambiro ake, wakunopinda futi mune imwe relationship futi zvakusvika mukutambudzika kudai.
asi vakakutsigira here kuvana vanozviziva here kuti ndo mamirira akaita zvinhu mumuri menyu
vana vaka ndakatomira kuti ndipaudze kuti nini ndane chirwere ende kuti uvaudze futi vana kuti ndo mamirira andakaita panyaya yangu nindoda zvakati zvakangorema maringe nemumhuri pedu zvakangorema zvinorema kukauti ikwedu nenyika ikwedu zvinonyetsa kuti ungabuda zvakadaro
saka ivo vemasangano akazvimirira ega vari kukubatsirai here kuti muwane kurapwa muwane mishonga iyoyo yeHIV iyo yeAIDS vari kukubatsirai here kuti muwane zvakadaro
kutibatsira kwacho havakwanisi kutibatsira kuti vanongotaura kuti mabatsiro ekuti endai muno endai kwakati kuzvipatara zvakati zvino munonyoresa mupihwe mushonga zviri zvo zvatakaita tikapihwa mushonga but mishonga yacho zvinotori inotonetsa imwe mishonga yacho inenge yakatoexpire imwe mishonga yacho inenge ichitokurwadza zvokutoti kuti uzoichinjwa futi panototora nguva chataibatsirika ndechokuti vanenge vachitidzidzisa nokutidzora pfungwa kuti aiwa muri vanhu munorarama muri vanhu muri vanhu kodzero dzenyu dzakadai musatyorerwe kodzero dzenyu ndo mabatsiro avaitiitawo nokuti havana zvavanogona futi zvakanyanya kuenda kutiita nemitemo yekwedu vamiri yekuti hava mitemo yekwedu nyika yekwedu haisi kuremekedza nyikini mahuman rights haitoremekedzi madzimai kwaitoremekedzi zvayo kana
rambai makabata makadaro tichaenderera mberi nehurukuro yedu Sandekile, I've been talking to our guest here, Miss Maidei Ndlovu, who is also a parent. She has been in four marriages so far, but she is bisexual. She was married to men, but it came out that she has got feelings for women, and it didn't augur well with the government of Zimbabwe, since they don't recognize gay people, and also her family itself also rejected her because they don't understand this phenomenon. And in her fourth marriage, she actually contracted HIV, so she's under medication as it is. So those are some of the problems that she was just highlighting, that a life is really very tough for people with HIV, for people that have come out of the closet and said they are bisexual.
Yes, but she says that now is she going out, is she staying with another woman or a man?
She's in a relationship with a woman, but it's under the radar. She cannot come out and have that kind of relationship, even to her family. She cannot even tell them that she is in this relationship.
Yebo ke bezwakala PJ lapho ke besikhuluma ke lo nkosazana ke Maitei Ndlovu yena kobe sichasisela ngokuthi uphila singathi nobulili obubili abanye bathi butabani wayithandana ke nabesilisa baba bathathu kodwa akusaphumelelanga umendo wakhe njalo kathesi ulalabo ke abangibo ke sabo ukuthi abayikuzwisisi lokho ukuthi kathi ngumuntu mhlobo bani oyaba labantu oyahlala nowesifazane athi ulemizwa angathandana nowesifazane ngapha ehlezi nowesilisa kodwa siyakubona phela kuyenzakala kwezinye izigaba zelizwe la kwezinye indawo ukuthi abantu bayathandana bengabesilisa bodwa kumbe bangabesifazana bodwa kodwa-ke ele Zimbabwe hhayi kukhanya alikakulungeli lokhu PJ ngakho yikho-ke mhlawumbe elobunzima obungaka hhayi-ke singaqhubeka laye ngesadinga omnye umhlonitshwa olandelayo nxa elokhu ekhona ecina
ye Maidei kana tichingori nawo wekuti tinge tichikurukura saka ini muri kuita basa rei iko zvinezvi kuti muwane kuzviriritira?
Iye zvino ndinoshanda.
Munoona saka iko zvinezvi upenyu hwenyu hwakamira sei pakuti pamakabuda ipapo makugara upenyu hwekugara makawanda musingatauriri vanhu vakawanda kuti ndozvamuri?
Ya, ndozvo zvandiri. Hautombotauri, hautofari, hautotombofari kuti ende ucharamba futi uchaenda kunyange kuzvirongwa zvacho izvozvo. Hauchaendi, wakungozvigarirawo pamba ipapo, wakaenda kumabasa ukadzokawo. Hauna kusununguka even mucommunity chaimo, hausununguki.
Kuti kana dai iko zvinoizvi zvakuine COVID-19 kudai, muri kurarama sei? Upenyu hwacho hwakaoma zvakadini huchiwedzerwa neCOVID-19?
Zvakatooma neCOVID iyoyo, notinyange mishonga yacho kuti unoitora mishonga yacho. Mastations mazhinji vakavhara makliniki mazhinji, saka wanotofamba futi kutobva kwaiwo kwaunogara kundotonotorera samwe mapirisi acho, ende ikoko unenge usitori nekyu yemishonga kuti uwane mishonga yacho. Pamunoenda wozonzi dzokai mangwana, unoti vanhu vanenge vane nhamba yevanhu vanenge vatorwa inenge yakwana. Saka zvakatooma, ende mishonga yacho imwe inenge yakatoexpire.
Makakwanisa here kuti munge muchipindawo muzvirongwa zveCOVID-19 kuti munge muchibayiwa majekiseni?
Aya, takabayiwa majekiseni but urongo hwekunzi zvakanyanya mikwedu yeZimbabwe hakuna kunzi unowana chii cheCOVID chaungapiwi, chekuti unopiwa kana kudya kana kuti kudii. Zvii zvakatongooma, kwakatongooma. Saka ndozvokutongozviti unongozviraramirawo unge unobayiwa majekiseni acho iwayo. Takabayi.
Makakwanisa henyu kubayiwa majekiseni? Munoona zvakakosha here kuti vanhu vange vachibayiwa majekiseni? Mungakurudzira vamwe here?
Ndinokurudzira vanhu zvakanyanya, kunyanya fange ivo vanenge vane chirwere chinenge chedu ichocho. Vanhu vese vasingatingati zviri sirisi chirwere chedu ichocho, munhu wese ane kodzero yekudzivirirwa. Onozvidzivirirawo kuti kana zvichinge zvichiuyawo, asi zvinogona kuya zvisina simba rakanyanya. Asi kudzivirira kwakakosha, munhu wese ane kodzero kuti anofanira kunge achibayiwa, zvinobatsira zvakanyanya.
Apo vanhu pavanobayiwa majekiseni vanobvunzwa mibvunzwa yakawanda wanda here, kana kuti unongosvikawo kana wangova mumutsara wekuti ubayiwe jekiseni unongobayiwa jekiseni?
Vanobvunza kuti une maleges here. Otaura ivo ndo vanenge vachiziva. Sakana wakutobayiwa tandione kuti pane zvinganyanya kunesa ipapo, ukataura zvaunenge uri then wokubaya. But ini rekungori chiti rokudzivirira, saka harine zvizhinji zvakawandisa. Asi kana uri maleges akawandisa, unofanira kunge uchivazivisa zvauri kuti ndine maleges akatakatakata, ndiwirirai nejekiseni rakati rakatakati. So ivo vagonge vachiziva, havakumanikidze. Asi iwo unokuda kuti upenyu unofanira kunge uchikase uchizvimiririrawo. So unofanira kubudawo pachenawo kuti nino zvakati zvakati handiwirane nazvo. So that ivo vaito vasi vakadzekerwa nezvinhu zvavanenge vachiita kwauri.
Saka vamwe vanoti panoita dambudziko rekuti unoita maside effects uchinge wabayiwa. Imimi makasanganawo here nedambudziko rakadaro?
Ini ndakangoita like zvakangofanira kutoka namwana abayiwa zvezvika. Anenge achitochemawo neside racho kuti kana iwo mukuru ukabayiwa chaiwo, warwara wabayiwa, unotorwadziwa. Ini ndakangonzwa etaini yekuti apa babayiwa. Then the next day ndakangonzwawo pabayiwa pachitanga yezvi pachingorema. Asi from there handina kuzowana dambudziko.
Saka munokurudzira vanhu vese kuti dai vange vanobayiwa, because pane vamwe vari kutotyira kure kuti hanzi pane vamwe vakatourayiwa nejekiseni iroro.
Izvi handina kuzvinzwa, asi ndiri kuona inini handina kufa.
Saka madzimai vanenge vachizvishandira vari abusive relationships waya mama muchataura kurudziro iya mungavapa kuti vange vachitsungirira kana kuti vabude mutsekwende dzavari vange vachingozviriritira because vazhinji vacho vari mumhuri dzakadaro havana kana chekuti vanozvishandira havana kana mari yavanowana yekuti vazviriritire saka imimi makakwanisa kubuda mumamarriages imomo mukanozvigarira mega izvinezvi muri kushanda kurudziroi yamungapa kune yavo vari mumarelationships ari abusive pari zvino
ini zvinoti zvino vanenge vari mabhisi zvakadaro ndokuti dai vatsvaga zvokuita ende sandonyaya yekutanisho kuti dai nyika yekwedu ichionawo mamawelfares evanhu vakadaro izvi zvinhu zvakadaro kana kuti vanenge vasina vanoshayiwa vaivai vawanike vachipihwawo zvinhu zvokuti vawane vararame nekuti chokwadi zvinhu zvakatongooma vanhu havana kana chinhu havana ukasatozikana nehama yako kuti uzviitiri it like sanga ipapo pandanga ndiri mabhisive relationships iwawa hapana akandibvisira mari asinongo chingoshingirira uchipamu ndikati zvinoti oona maiwe zvanetsa wosvaga woita futi zvimwe zvingodaro wonotozobhera ndigare wogara futi nevabereki vacho uchiona uchinongo uchingoa uri pamba sevabereki ndopatinenge tiri mazvona ndopanenge uriwo uchibudawo uchingoenda kumabasa uchidzokawo saka ndezvekuti kana vachinge vane vaberekiwo kana vokugara navo kana kuti vawanawo kwaita inonzi social welfare inofanira kubatsira vanhu vanotambudzika munyika yekwedu hakuna zvachose kuti ungawane kuti pava vanobatsira vanhu zvakati zvakafanira nguva iyoyo necovid vati vanhu vaifanira kunge vachipihwawo zvinhu zvokuti ubatsiriko chingwa asi mangovharirwa dhoo mumba imomo mavharirwa dhoo imomo hakuna kuti unowana chii hakuna hapana kwekufamba saka zvinhu zvakatongooma zvinhu zvakatongooma kuti munhu anenge angoti ndakufiramo ende anotofiramo zvichokwadi kana pasina chokuti anenge achidyi anenge achiraramisa sei anotofiramo
vakawanda vakadaro rambai makabata muri ipapo parunhare maizovo Sandekile my day was just explaining the plight her plight under living under COVID-19 conditions. I asked her if she has been vaccinated, and she says yes, she has been vaccinated, and she sees the goodness of being vaccinated because at least if you become contracted with the coronavirus, you can be able to survive. Besides her condition and her other family members' conditions, she was saying she has got other members of her family who are diabetic. She herself is HIV positive, so she takes a medication and it doesn't even have any contra effects because of her taking the therapy, the HIV therapy, and the vaccination, the COVID-19 vaccination. So that's what she was basically explaining about.
Omunye umshoni cha wethu ke unkosazana ke my day Ndlovu yena ke othi uphila lobutabane ke ukwesitshela ke lapho ngosuphi abhekana lalo kukanti kunjalo nje uvele uphila legcikwane le-HIV elibangela umkhuhlane we-AIDS besitshela ke zonke ingxaki abhekane lazo yes lokhu sikhangele lokhu-ke ingxaki esibhekane labesifazane siyananzelela kathesi ukuthi kuningi okwenzakalayo nge-COVID-19 kanye lohlupho lokutholakala kwamanzi njalo lapha ecingweni silo councillor Sinikiwe Mutanda yena umgcini sihlalo obona ngeziphathelane lempilakahle ke singathi ngu-chairperson we-health committee kukhansila yakobulawayo ukuthi asichazele ukuthi uqhubeka kanjani ngomkhuhlane we-COVID-19 labakwenzayo. Siyakwamukela kuhlelo Council.
Ngiyabonga njani balaleli.
Yebo ke, ungasitshela ukuthi kathesi kahle kahle i-committee yakho kuyini ekwenzayo ngomkhuhlane we-COVID-19 ngegcikwane le-COVID-19? Kuyini elikubonayo? Kuyini i-Council ekwenzayo?
Okay, ngiyabonga. Okokuqala engithanda ukukutsho yikuthi njengeBulawayo City Council, ku-Health Department, silokhe siqhubeka silandelela and sihlonipha amalungelo abantu ukuthi kumele bathole ukujova bendaba yomkhuhlane we-COVID-19. But engithanda ukuthi ngikubeke sobala yikuthi angithi siyazi ukuthi ukuhlaba lokhu asikho ukuthi i-force matter, i-voluntary, indlela wena oyakufuna usizwa ngayo. So engingakutsho yikuthi inani labantu abahlabileyo kakhulu i-second jab alilingani labantu abahlabe i-first jab. Abahlabileyo kokuqala ibinani lakhona
kangako. Are you able to again briefly summarize in English okukhulumile kulaba abanezwayo le mbesi ndebe? Thank you so much. And you realize that Bulawayo City Council seems to have a problem of water. what's going on now with this COVID-19? How are people able to maintain the health standards that are required under the situation?
It's not my community, but as a councillor, we are facing a challenge in Ndlovu. We had a problem with Zesa. There was a little bit of a challenge with Zesa, so which is making it difficult for Blawa Isitha to pump water from Ndlovu. So that is the only problem which we are facing. Yes, Blawa will still have enough water to feed Blawa and your residents, but the problem is the water of Zesa. They want instead of the other cables, our Zesa. So that is the challenge which we're having. So we have introduced a 7-4-hour shedding in each and every setback, different, maybe I can say, timetables.
But
we promise as a city that if ever everything is being asked with this Zesa, we are going to have water as required as our residents. But also, we have our boreholes, we have our water points, we have and also the water fountains. What we have seen over to as a city during this COVID-19, we need to have new water for the community. So we'll try by all means as a city to supply each and every resident with new water. Instead of those areas which don't have borehole water and water points, we'll definitely supply with the water fountains. And also, if we have some gatherings like funerals and birthday parties and whatsoever, you have to contact your area councillor so that you'll be supplied with new water, the water voucher from the city council. We don't charge anything. We'll definitely deliver the water to your doorstep.
Right. Thank you very much. You stay on the line. We'll come back to you to update us on how women are coping during this COVID-19 concerning the water and other issues. Thank you. PJ.
Napo sandehile angari kutaura na councillor Sinikiwe Mutanda weBulawayo City Council anova vanova ivo vari mukomiti inoona nezveutano health committee muBulawayo City Council vatanga vachitaura ivo nezvekubayiwa kwevanhu majekiseni kuzvidzivirira kucoronavirus. Vakatizvo izvozvi vanotoo nezvirongwa zvakati kuti zvekukurudzira vanhu madzimai nevana nevemhuri kuti vaende vanobayiwa majekiseni ekuzvidzivirira kucovid-19. Chirongwa ichi chiri kubudirira zvikuru, vanhu vakawanda vari kuenda kumakiriniki kunobayiwa. Vakataurawo zvekare nechirongwa chatangwa manje manje chemubatanidzwa wehurumende bazi rezveutano vakabatana neBulawayo City Council apo vari kutanga kuenda muzvikoro zvakatsaukana munyika kuti vange vachinobaya vana majekiseni vanobvira pamakore egumi nematanhatu ma16 years old zvichienda kumberi vachivabaya majekiseni waya. Zvakaonekwa nesangano rezveutano pasi rose the World Health Organization kuti vana vanokwanisawo kunge vachibayiwa. Mucharangarira kuti pakatanga chirongwa chekubayiwa vanhu majekiseni ekuzvidzivirira kucovid-19 kwakatanga kubayiwa vanhu vakuru vakura vanova vane makore ekuberekwa anodarika makumi matanhatu nemashanu 65 zvichienda mberi. Ndobva muchikamu chakazotevera chakazoitawo kuti vari pasi pemakore iwaya kusvika kuma40 kuma20 kuma30 vange vachibayiwawo nhomba idzi dzekudzivirira chirwere checovid-19. Saka iko zvino izvi hurumende yakatotanga chirongwa chekubaya vanhu vane vana vane ma16 years ekuberekwa. Vataurawo zvekare nedambudziko rakatarisana neguta reBulawayo remvura. Vakatizvo zvange zvambonyanya mazuva aperaya nemhaka yekuti panga pachiita mapower outages magetsi anga achienda saka kupomba mvura kutanga kumatangi ekunyamendlovu kwanga kwakuneitsa asi zviri kugadzirika zvichienda nekuenda nenguva asi vakatorawo matanhu seCity of Bulawayo kuti vange vachipacherera vanhu maboholes munzvimbo dzakasaukana mumisha inogara vazhinji uyewo vachisupplya mawater bowsers vachitakura nematanga kuendesera vanhu mvura kuitira kuti vawane kuchengetedza utano hwavo vachigeza maoko zvinodiwa zvese pasi peWHO pamwe chete nezvimirayiro nemitemo yakatarwa nehurumende yekuchengetedza kuti vanhu vasatapurirane chirwere ichi cheCOVID-19 vatiwo zvekare chimwe chinhu chandaongorora chandanyatsonzwisisa ndechekuti vatiwo kana muchinge maita magungano kana gungano ringava remitato ringava rebirthday ringava rekufirwa parufu munawo mukana wokuti munge muchizivisa council yeguta reBulawayo kuti kunochaita nhamo saka tichaita gungano saka tingawane here mvura vanokwanisa kunge vachikubatsirai nemvura nezvimwe zvakadaro
yebo ke PJ ucingo lwakhe lungani luyamhlupha sizacela ukuthi akhuluma wakhe nje awukucina singayi kumhlonishwa wethu unkosazana maite angitsho khona ekucingwe
ye chiva chingoripo yeye
ye akuraiti wothi siqedise nokhansela Mtana yebo ke sesibuya njalo kuwe councilor ensukwini sake sakhuluma layo kulona lolu hlelo sithi ngalesi sikhathi se-COVID-19 abesifazana abantu ezindlini abahlalisani kuhle lungabe solungcono yini lolu hlupho kumbe lokhe luqhubekela phambili abaluletha kini njengamakhansela
okay ngiyabona iqiniso elikhona ukuthi when we talk of GBV ukuhlukumezela maybe ngemathuba besifazane ezindlini ngokuhlalisana kwabantu ezindlini ngabo ngikhuluma nje ngike ngaba namakhesi ngingathiviki yonake from Monday to Lamtane to withdraw amakhesi ali kuba kuhlungu ngoba abantu abayenza njalo ngabantu besilisa besikumeza umuntu osazana umuntu akuthandileyo akusothi ngofa abantu abathandileyo still to white wedding bafana ama-rain and if you listen to i-interviews bamayo izinto ezingakwaziseka ukuthi zihlolveke and esikhathini esiningi umama oyabe engakwanisi ukuthi azisebenzele ayebesedikhetha ngobaba so isimo sakhona asikho mnandi kangako kube sokusika kathesi le ndaba yokuthi labo omama kathesi bakhona sebefanelise ukuthi bazimele lapho wiki siye saba nekhesi elabomama ababili bachayiweyo ngomama ezindlini but ayisikho phela ukuthi omama vele kabalekisi ukuthi bazise hlonipho yona niyalekazikhona but ukukhuluma iqiniso yokuthi if we silokhu sikukhangela omama bayahlukumezeka omama lakhathesi sesikhangela ngendaba zona lezi zamanzi ngike ngakhuluma ngokuthi amanzi awakho ngikhuluma nje lapho engikhona amanzi kakula amagesi kakula umuntu osegijima kathesi ngomama uyathaya omama bayarethwa egangeni lapho abadingi ikune kuba nama-early marriages ungakhangela nje phakathi kwesigaba abantwana sebezithweli zisesezikhanya ezenzakale during i-COVID time kuma-lockdown kubanengi kakhulu so ukuhlukumezeka ezindlini especially when it comes to a girl child nomuntu wesifazane lokhe zisiya phambili and kuba buhlungu ngoba abana ezinye indlela abangazincedisa ngazo ukuthi bazithuthukise kumbe baziphilele and i-special girl child okukhangele ukuthi abesesikole but bathesi usezithwele usesiba lokunye umthwalo okuthi awukhangele laye umthwalo ebazalini bakhe
yebo ke ungabathiyela liphi abesifazane umsuzo owodwa nje
okay maybe engingakutsho especially umuntu owesifazane yikuthi kumele sibe wazi amalungelo ethu kumele sibe kumele umuntu abe umama okwanisa ukuthi azisebenzele, akwanisa ukuyenza imisebenzi yempahla. We don't have to depend nabantu abakubobaba abangobobaba. And it's natural for ukuthi if we are being abused, we need to go and make a report. And then we need to stop this thing. And if we go and report, we go and they ate with throw our disability for this camp. We cannot go on doing like this. We need to stand up and fight for our rights. We need to stand up and trans women. We need to make our voices be heard. And the women are the body, the care group. We fear for the parliament, we fear for the women. So as women, we need to rise and we need to work. We need to do our businesses. We need to do our businesses so that we take care of our families and we don't depend on women.
Yebo ke siyabonga ke lapho sibonge uCounselor Sinikiwe Mutanda weNtumbane yena ungumgcini sihlalo wekomiti yebona ngesiphathelane nokuba kahle uCounselor Siyabo Bulawayo.
Pa maminisi mashomanana iwaya asara chiregai ndidaidze mai mai dei Ndlovu kuti vataurewo mashoko avo ekupedzisira ekukurudzira madzimai vanosanganawo nedambudziko irori rekuti vanenge vachishungurudzwa mudzimba asi vongotsungirira kuti zvinondodini. Shoko ramungavasiyira mai Ndlovu.
Shoko randingasiyire madzimai vamava vanenge vachisangana nekusangana kwandakaita ikoko, hazvidi kuti urambe wakagara pamba. Buda uende kumapressure groups, unoendawo kumadzimai kunotaurwawo, unodzidziswa. Nokuti kana wakagara uchirwadziswa kudaro wakagara mumba, ndo paunofunga dzakanyanya kuipisa ipapo. So naizvozvo kukwanisa kuti ubude uende kumagroupsi emadzimai kwamunodzidziswa kodzero dzenyu, kwamunodzidziswa kuti mugone kuzvichengeta nokuchengeta vana. Nokuti kazhinji kana uchinge uchishungurudzwa mashungurudziro akadaro usina kwokuenda kwokunotaura, nhamo iyoyo inopedzisira futi ichinyura muvana, inobata vana. Nokuti vana hauchakwanisa kuvachengeta, vanenge wakurwadziswa kwauri kuitwa kwekwe, wakupedzera shungu kuvana. Kofuti vana vanenge vasina chavakatadza. Zviri zvinhu zvakandibatsirawo izvozvo kuti zvona zvakandiita kuti ini ndidoo vana vangu, ndigone kutarisawo vana vangu, ndivape upenyu hwakanaka. Uzo ndiri mumabhisinesi relationship akakwanisa kuti ndiwanisa kunge ndichidzidziswa nzaiwa unodoo vana, zvinodai vana vane kodzero dzavo vanodai. So its like madzimai tisarambe takangogara utsvagoe kwokunotaurira ikoko kumagroupu ikoko kumadzimai ikoko ndo kwakatendeka chako kwokunotaura kuti aini dambudziko rangu rakati. Nokuti ukangotaura chero mumwe munhu haanga kunzwisise, haambozviita. But kune masangano iwayo atiri kukurudzira kuti nyika yedu yeZimbabwe yakurudzirawo musangano yemadzimai iyoyo, vakurudzirwa vapiwawo kana maresources ekutiwo kana mamwe madzimai achinga aita dambudziko aendawo kwavari. Hongu vanenge vane chido chokubatsira, but pane pavanogumira vazokwanisa kuenda mberi nokuda kwokuti vanenge vasina kana homwe, vasina mari. Saka hurumende yekwedu ngaipewo mari magrupu emadzimai, madzimai agone kuzvimirira. Fanika vai vanenge vasina chokuita.
So I would like to say thank you to our guest, Councillor Sinikiwe Mutanda of the Health Committee at the Bulawayo City Council, and also Ellen Shiretenga, the Election Officer Deputy at the MTC Alliance.
Tinotenda zvikuru. Ini ndine Practices Jeremiah.
Nami usithandekile Mhlanga, sithi sidibaneni njalo ngolwesine oluzayo.